manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 13, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikuru kuru basa rehurumende ndechekutarisa maindustry avo muZimbabwe. Kuti ari kubudirira here, chii chinoita kuti abudirire, chii chinoita kuti asabudirira. Vogadzirisa izvo kuti zviumbe kuti zviramba zvakabata mabasa. Zvigorambawo kuti vanhu vachidya zvinhu zvomunyika yavo vorega kutarisira nyika dzevamwe
dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti danho rehurumende rekubvumidza kupinzwa kwezvinhu munyika zvisingabhadhariswi mutero rinogona kukanganisa maindastiri emunyika vamwe vagari vekumasvingo vopikisa urongwa hwekuda kushandura zita remusha unogara Nherera uchipiwa zita remudzimai wemutungamiri wenyika Tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi munyika yeCastle Lager Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti danho rehurumende rekubvumidza kupinzwa kwezvinhu munyika zvisingabhadhariswi mutero rinokuwadza mabhizimusi emunyika. Bazi rezvemari rakazivisa nezuro kuti kutanga nezuro wakare zvinhu zvakati upfu, mupunga, mukaka, flawa, sauti, mafuta ekubikisa, shuga, mafuta ekuzora, mushonga wekugezesa mazino, sipo yekugezesa pamwe neyekuwachisa zvave kubvumidzwa kupinzwa munyika pasina kubhadharwa kwemitero kwemwedzi mitanhatu. Hurumende inoti iri rimwe rematanho airi kutora akawanda ekudzikamisa dhora remunyika uye kudzikamisa mitengo yezviro. Asi dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti danho iri kunyange rakanakira vatengi rinokanganisa vemabhizimusi nevezvitoro. Vakambotungamira sangano revemabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce Dr. Callisto Jokonya vanoti hurumende inofanirwa kunge ichitochengetedza makambani emunyika.
Maita enyu nemubvunzo wenyu wamabvunza wezvinhu zvakanzi nehurumende zvinogona kuimportwa zvisina kubhadharwa duty kana vati. Tazviona, takazvinzwa, asi I think it's short term measure yavada kungogadzira. Zvavati ndezve 6 months.
Hurumende yakanga ichizvirova dundundu kuti zvinhu zvazara muzvitoro zvigadzirwa zvemunyika. Danho iri rekuti zvibve kunze zvisingabhadharwe mutero rinosiya papi kurudziro yekuti zvinhu zvemunyika zvinge zvichitengeswa kana kutengeswa kwezvigadzirwa zvemunyika.
Chikuru kuru basa rehurumende ndechekutarisa maindustry avo muZimbabwe. Kuti ari kubudirira here, chii chinoita kuti abudirire, chii chinoita kuti asabudirira. Vogadzirisa izvo kuti zviumbe kuti zviramba zvakabata mabasa, zvigorambawo kuti vanhu vachidya zvinhu zvomunyika yavo, vorega kutarisira nyika dzevamwe. Nokuti zvaiitika izvo kuti tinoroda zvinhu kubva kunze kwedzimwe nyika kana vana South Africa tichiunza muno muZimbabwe, kukurudzira industry yekuSouth Africa kuti ibudirire, yedu yomuZimbabwe ichidonha. Saka izvozvo hazvinyanyi kubatsira Zimbabwe industry, hazvinyanyi kubatsira by Zimbabwe policy. Tikangoitirana pfungwa dzokufunga kuti vanhu veindustry vandangokwidza mutengo pasina justification, tisina kuongorora kuti chii chaita kuti zvinhu zvimitengo inde ichienda mberi, ndozvinhu zvoda kutariswa.
Kunyange hazvo zviri zvemwedzi mitanhatu, zvinokanganisawo zvakadi vemakambani vemunyika.
Chido chehurumende ngachibatsire maindustry ari muno, ngavatarise maindustry ari muno muZimbabwe part and parcel yevanhu veZimbabwe. Industry iri muno ndeye Zimbabwe. Hazvine kuti ndiani asi kana isaidzira muno muZimbabwe iri kubudirira Zimbabwe ngazvikurudzirwe izvozvo ndokumonda kwandinoita nebhai Zimbabwe ngairambe ichipromota izvi kunotora kunobatsira South Africa toda kuti mbobatsira kuti vanhu vazive iwo nayo vari kutonga South Africa is a competitor of Zimbabwe and South Africa is not Zimbabwe.
Nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamira sangano revemabhizimusi reZimbabwe Industry Confederation of Industries Dr. Callisto Jokonya vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanonzi vachashandisa masimba avanopiwa nebumbiro remitemo kuregerera vamwe vasungwa vasina kupara mhosva dzakakomba vanosanganisira vechidiki vanorwara pamwe nemadzimai vakwegurawo nevamwe vanga vachiita vachiseva kana kunge vachipika makore mashoma vari mujeri. Danho rakaziviswa nezuro nehurumende mugwaro rehurumende reGovernment Gazette iro rinonzi riri kutorwa kuitira kuderedza uwandu hwevasungwa vari kumajeri uo unonzi wadarika zvakanyanya unokodzera hwevasungwa zviuru gumi nezvinomwe kana kuti 17,000. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano rinoshanda nevanenge vabuda kumajeri reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender kana kuti ZACRO vaEdison Chihota.
Danho ratorwa nehurumende iri danho rinotifadza chose nekuda kwekuti tinenge tichitarisa pamiriro ehuwandu hwevanhu vari mujeri sezvamunoziva kuti majeri atinawo anotakura 17,000 kana taaku 22,000 tinenge tanyanya kuwanda vanhu zvakanyanyisa. Dambudziko ratinaro rezvinezvi nderekuti vanhu ivava kunyange zvazvo vataurwa nhamba iyoyi iri kuda kuti iburitswe tinoona senhamba diki nekuti haidzikise uwandu hwakanyanya kubva 17,000. Tinenge tichitarisira kuti kana tichibva pa 17,000 tidzike pasi kupfuura ku 15,000 vanenge vachinzi vasara vari mujeri. Asi zvisinei ivavo vanembenge vabuditswa ivavo hatina dambudziko nazvo.
Mapoka atsarwa kuti ndiwo achabatsirwa pasi pemutemo uyu munowirirana nazvo here?
Tinowirirana nevanhu vane maclasses ari kutaurwa kunzi kukapara mhosva dzakati vakati zvakati vakati hatina dzimwe nzira dzatinokwanisa kuti pari zvine izvi titi vakati ava ngavabude kunyange zvaizvavo vapedza 3/3 dzesendenzi yavo. Asi chatinotarisira zvakanyanya ndechekuti tione kuti vaita 2/3 ava vakamira sei vakadii nekuti vamwe vacho vari kuti vakapindudomu kuti apani yamwe vanobva vakurumidza kudzokera. Sakana tiri kuchitada kuti tione kuti unyanzvi hwejeri hwakamira sei pakusarura kwavachaita vanhu vachiburitsa.
Imi sesangano mune zvamuchabatsirawo here nazvo kune vari kubuda muusungwa?
Isu tine vanhu vanoshanda nejeri, sakana vanhu ivava vanhu vakaprepewa vakaitwa rehabilitate vakaitwa correctional nejeri. Sakana jeri rinenge richitiinfoma kuti muchaitwa sei zvichaita sei anoda kubatsirwa uye anenge achida kubatsirwa papi zvakadii maringe nekunda kurarama kwake nekudzidziswa kwaakaitwa. Sakana ndo pachapindawo masangano akazvimirira ega achiona kuti zvii zvavanokwanisa kuti vaite kuti vanhu ava vafambe vaende mberi.
Mukuru wesangano rinoshanda nevanenge vabuda kumajeri reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender kana kuti ZACRO vaEdison Chihota vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekumaruwa ekuchikombedzi Chilonga nechambuta mudunhu remasvingo vari kunetsana nevakuru vehurumende mudunhu ravo vari kunzi vari kuda kuchinja zita remumwe musha unochengeterwa nherera wechambuta Children's Home vachiutumidza zita remudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa. Vagari ava vari kuti havavirirane nedanho iri sezvo vasina kumbosumwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
avanoti vakashamiswa madzishe avo nemasabhuku vave kusumwa kumusangano wakaitwa namusiti wedu nechiredzi valav mochisema svondo rino vachivaudza kuti hurumende iri mubishi rekuchinja zita remusha uyu kuti uzi Auxilium Mnangagwa Children's Home. Kuchinja kwezita iri kunotevera kutorwa kwemusha uyu nehurumende uchiiswa maoko amai Mnangagwa avo vave kubatsira nherera dziripo nezvikwanisiro. Vamwe vagari vakaita savamelius chambuta vanoti havana kupuwa mukana wokupa pfungwa dzavo pakuchinja kwezita iri kubva kuzita remadzinza avo muchidzi chavo chechishangani.
Vangouya vakatizivisa kuti tachinja zita hasiri chambuta pasinawo maconsultation wokuti tiziveo. Sokuti isusu chero ana baba wangu inini ndiri muzukuru wachambuta, baba wangu havatombozvizive mwana wavachambuta chaiye kuti zvakachinjwa sei.
Sadunu Velemu Valimston Chikutu vanoti vakuru vemunharaunda kusanganisira madzishe havana kupiwawo mukana wokupawo pfungwa dzavo nekudaro havagamuchiri zita idzva iri. Izvi zvatsigirwa navahepias kutu vekuchilonga avo vari kuti vakatorerwa musha wavo veunherera nechisimba.
Kuti tione kuti vhosi vatakaotorwa ikozvinezvi yakuchinjwa zita isiri chambuta yakunzi Auxilium Mnangagwa Children's Home.
Kuchinja kwezita iri kuri kuitwa nehofisi huru yemasvingo yegurukota redunhu remasvingo vaIsra Chadzamira. Mudzviti wedunhu rechiredzi vachisema vati nyaya yekuchinja kwezita iri kufambiswa nehofisi yegurukota redunhu remasvingo uye vachiri kumbotora pfungwa dzevagari munzvimbo iyi.
Anogona kuita consent. I'm sure for now it's the minister of health. Yeah, there's a possibility, but the consultations are still in progress. Yeah, the traditional leaders, the community leaders, was the door of that place.
Gugota redunhu remasvingo vaIsra Chadzamira vati vari mubishi rekufambisa urongwa hwekuchinja zita uhu vachiti inzira yekutenda nayo basa guru riri kuitwa naamai Mnangagwa rekuchengeta nherera pachambuta. Asi vagari vanoti kunyange hazvo amai Mnangagwa vari kubatsira musha uyu hazvikodzere kuti hurumende itore nechisimba ichipa mudzimai wemutungamiri wenyika avo vave kutobvisa zita ravo rine ukotwa hukuru hwemadzinza avo. Vagari ava vanoti vakatanga musha wokuchengeta nherera pamwe chete nekudzidzisa mabasa emaoko vana vanobva kumhuri dzinotambura makore gumi nemasere apfuura. Pasati pave nemusha wenherera paiva musha waigara vapoteri vekunyika yemozambique avo vainge vatiza hondo pakati pehurumende yavo nerenamo uchinzi chambuta refugee camp. Pakafarwa kamba yevapoteri hurumende yakapa vagari musha uyu kuti vaite musha wenherera vakavamba sangano ravo rinonzi National Organization of Development of the Disadvantaged NODED rero raitungamirwa namufundisi Nodi Mafukidze. Mufundisi Mafukidze vati kubva pakatorwa musha wavo vaidzidziswa mabasa emaoko vakabva vamira uye vamwe havasisina pekugara nekudara vakutoendeswa kutokogara refugee camp kuchipinge.
Zvimwe zvatisi kuchakwanisa kuzviita zvinonga inorumende yangu yaichakwanisi kuenderera mberi nenyaya yekuti handisina pokugara dzimba dzavashoma kunokuti pakazoitwa take over ngati pakachizotouya mai vakaitawo take over kuvawo ipapo ndovakurana zvose muno musi imomo. Pari zvino zvindirikoi nditori nevana vandinawo pari zvino vaatoti zvikomuda nawo musi wemande kuenda kuti vaisa kutongogara kuti vandoitira kukomboza vasisina.
Vagari vanoti zvidzidzo zvemabasa emaoko zvakaita sekuveza, kugadzira motokari, kubika pamwe nekusona zvaibatsira vechidiki vanotambura munharaunda umu asi havachabatsirikani sezvo musha uyu wave kuchengetwa nherera chete. Ndakamira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru muhurumende yeSaudi Arabia azivisa kuti mapoka ari kurwisana muSudan emauto ehurumende nechikwata cheRapid Support Forces achasimudzira nhaurirano dzekutsvaga runyararo mangwana svondo. Nhaurirano idzi dziri kuitirwa muSaudi Arabia. Izvi zviri kuuya apo kurwisana kwakasimba kwaitika usiku hwose muKhartoum kunyange hazvo paine chibvumirano chekuchengetedza vanhuwo zvavo. Iye zvino tinokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Zvino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naPastor Rebecca Makai vanova ivo muparidzi kuPraise Covenant International Church. Nasi tichange tiri kukurukura pamusoro pezuva rana mai reMother's Day iro richange riri kurangarirwa mangwana. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Pastor Makai. Mungatitsananguriro kuti zuva iri rakakosha sei.
Tongotenda nekuda kweMother's Day izuva ratinopemberera vana mai. Madzimai ngotenda basa guru rinoitwa nemunhukadzi. Munhukadzi anotarisana nezvinhu zvakawanda muupenyu. Anoti matambudziko ekuedza kuvaka mhuri nekuchengetedza mhuri iri pamwe chete uyezve kumupingira mukuti zvinhu hazvina kumira mushe ibasa romunhukadzi. Tinoda kutenda vana mai vanotakura mimba dzevana 9 months vagomusununguka mwana yeye pamwe nesiza nekuchekwa pamwe nekugomera kukuru vagota zvinobasa ratanga vanochengeta kusvika akura mwana worora anemba yake hauzorore unenge uchingotarisira kuti vazukuru zvavavepo vachaitwa sima basa na mai vanochengeta vana baba vanochengeta vana vanochengeta dzimba.
Mungatimi basa guru rinobata kwanana maenderei.
Chikurukuru chandoda kunyanyotenda nekuda kwezuva rekurangarira madzimai inyaya yekuti munhu womudzimai ndiye anonyanya kuva nenguva yekuvaka mwana. Kazhinji vana baba vanoswera kubasa, asi munhu anoswera nemwana kazhinji ndimai. Ndiye ane voice rinonzwikwa kubva musi wokubereka chisununguka mwana wako anonzwa iswerako. Saka tiri kuramba chitenda Mwari kuti isu madzimai tine basa rekutaura muupenyu hwevana vedu nekuvadzidzisa nekuvarayira tisingatyini kuvadzora. Saka ndoda kukorokotedza munhukadzi nematambudziko ose anosangana nawo asi achiramba akashinga kuitira vana, kuitira mhuri kuti irambe iri stable. Tinotenda tiri kushingirira tifare nemi vana mai. Izuva rinoshamisa zuva remadzimai. Saka tiri kutenda Mwari, tiri kutenda Musiki nekuda kwechinhu chinonzi mudzimai.
Mungati pane zvipingaidzo here zviri kusangana nemadzimai panguva ino zvingada kuonekwa zvichitariswa apo vari kurangarirwa pazuva ravo reMother's Day?
Ndoda kunyanya kutaura nekuda kwemudzimai especially nezvekuita nhamo yatiri kusangana nayo mazuva ano. Iyi nhamo yevana vedu. Isusu madzimai vatiri kuona vamwe vari kushayiwa guidance yekuti mwana anobuda mumba kunorova vanhu panze. Ndoda kunyanya kutenda kuti madzimai tine basa. Zvina basa kuti mwana akura kana kuti mwana asvika pazera rakaita sei. Zwi remunhukadzi rinokosha. MuBhaibheri tinoona Mwari unosumudza mukadzi anonzi Dhibhora. Mukadzi anonzi Dhibhora akasumudzwa kuti anorwa hondo. Akasumuka mukadzi iyeye akaenda kunorwa hondo semutungamiriri munyika yaIsrael. Nyika yose yakatungamirwa nemukadzi anonzi Dhibhora. Ndiye akanga ari mukuru we wehondo achiterwa navarume vari kumativi ake vachimu supporta pahondo yakanga iri kurwiwa nevana veIsraeri akasumuka akanokonfronta muvengi akahwina hondo mukadzi anonzi Dibora saka madzimai makakosha mwana anonzi mudzimai kana ukaziva kuti uri chinyi ukaziva nzvimbo yako maunororwa mumusha maunororwa mari akakupai chipo chinoshamisa toda kukorokotedza mazuva ano chipemberera kuti ukaona nzvimbo ichibudirira mudzimai anenge asimuka matambudziko osati kusangana nawo munyika mukadzi akasumudza izwi rake hatisapoti zviri zvaiwa patinokurudzira zvinhu zvakanaka nekuti madzimai tisu tinokwanisa kuva nemutauro nemisodzi inokurumidza kusvika pamberi pamwari saka izvo ratiri kupemberera madzimai ticharangarira matambudziko amunosangana nawo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chatinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheupenyu hwedu our lives nhasi tiine hurukuro naDr Samantha Swanda chizvarwa cheZimbabwe chiri kuGuangzhou kuChina avari kuita mabasa akawanda ekubatsira veruzhinji kusanganisira kuvaka chikoro kumusha kumbalabala
Ndinoitwa Dr. Samantha Swanda ndinobva kuBulawayo but ndirikugara kuChina and I've been here kuChina kwemakore anoita 15 and ndinoshanda pachikoro professionally I'm a school principal kuZimbabwe maybe vanhu vanoziva nekuti headmistress pane international school North Anglia Education kana kuti vamwe vanoziva seBritish International School uyezve ndirefounder weorganization inonzi Appreciate Africa Network yandakatanga muna 2013 muno muChina ichiva organization inoita to promote nekuprotecta marights emaAfricans muno muChina and more Asia as a whole. I think maybe makambonzwa zvakawanda stereki nenyaya dzeracism nenyaya dzekutarisirwa pasi kunoitwa vanhu vatema muno muChina kana mabasa and stuff. So ndakatanga organization iyoyo panyaya yekuti ndaida kusimudzira vanhu vatema vari muno muChina especially maAfricans and uye ndine an events company zvekare inoita maevents ndinoita maevents pagore akati akasiyana siyana mamwe ari maevents maAfricans mamwe ari maevents you know madzimai and stuff so ndine events company zvekare so ndo zvinhu zvandinoita kuno China
tinoona kuti muri munyori wemabhuku zvakare pamusoro pemabasa akawanda amunoita amatsanangura akasiyana siyana mungatsanangura kuti makatanga sei zvekunyora mabhuku
kunyora mabhuku chinhu chandakatanga kuno China panguva yeCovid sezvo mamusizeya kuti China takaita nguva yeCovid and takavharirwa kwa 3.5 years kore rino ndopa vatanga kuzovhura kuti tikwanise kufamba saka tandakagara tiri kumba pasina zvatiri kuita and you know depression and stuff saka ndakatanga kufunga ndiri ndega kuti ndingaite sei ndingashandise nguva yangu zvakaita sei nokuti tanga tingakwanise kubuda panze so mabhuku andakanyora basically ndeupenyu hwangu mabhuku ekutanga ndakatanga kunyora it was a series evana children's books angari 10 series based neupenyu hwangu but ane you know ma topics ekutiwo kubuliwa bullying in schools and stuff saka ndaishandisa ma stories angu inini of what I went through and then rimwe racho futi rekudzi simply plus ibhuku randakanyorawo futi maererano neupenyu hwangu kumusha vanhu vakaita sei nenonzi madhafu tine ma stars takawandisa kuti takafuta, takaita sei, saka, you know, that book rangu Simply Plus, also it was a book based on me as a plus size woman, living as a plus size woman, my opportunities and ndakaruza, nekuti vanhu vaindi ndakafuta, and zvakadaro. Imbeni rimwe racho rinonzi Riding Solo. Riding Solo ndakarinyora as a guide to my single parents, because ini I'm a single mom.
Totarisawo remangwana renyu, munoona rakadii?
Remangwana rangu ndirikudzokera kumusha. Kutaura kwatiri kuita ndirikuvaka chikoro kumba lavala. Chikoro ichi ndechevasikana, and kusaiti kwacho ndine college yandiri kuita futi yema skills yekubetsera my youth edu kudzidzira entrepreneurship and leadership. So I'm building what is called the Discover Africa Leadership and Entrepreneurship Academy in Mbalavala. Saka kuchikoro side rechikoro tirikutangira pa form 3 to 6. So the reason yandoda kutanga chikoro, one is going to be a boarding school. Chikoro ichocho I really need to shape vana, ndovanyaso vapa college counseling kana vachizoenda ku university kuti zvizvo vanoda kuita, and give them that access. My cultural exchanges, I've been working with international schools. Kuti vana vedu vanyatsovhurika pfungwa, vanyatsoona zviri kuitika kunze, and having that international mindedness. Pane kuti vangoramba vachingodzidza zvinhu zvavanozoti kana vakunze, you know, hazvichashanda zvimwe zvacho.
Manga makateerera kuna Dr. Samantha Swanda vari parunare kuGuangzhou kuChina neStudio 7. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chine mukurumbira munyika cheDynamos nhasi masikati chatambisa mukana wekuenda pamusoro petafura yeCastle Lager Premier Soccer League. Michael Kariati anotitaurira kuti izvi zvauya sei.
Chekwata ichi chaita mangange 0-0 neHerentals ndokutambisa mukana wanga wavhurikawo wekuenda pamusoro pegungano reCastle Lager Premier Soccer League iri. Dai Dynamos yakunda yanga ichipinda mapoints 15 uye pamusoro peHighlanders nezvibodzwa, sezvo Highlanders iri kutamba mangwana. Asi izvi zvaramba nemastudents, izvo zvasiya Dimbare yadzika kusvika pachinhano chechishanu yadarikwa zvekare neBlue Chips iyo yarova Shesham 2-0. Highlanders iyo iri kutungamira gungano iri ine mutambo mangwana neSimba Bora musi uyo Capes United iri National Sports Stadium neHwange. Ngezi Platinum Stars iyo iri pachinzvimbo chechina uyezve iri kukwikwidzawo zvine mutsindo iri kusangana neFC Platinum iyo ine mukombe uyu muBaobab Stadium mangwana zvekare. Murayiridzi weNgezi Platinum Stars Tetshua Chiragwi anoti havasi kutya FC Platinum uyeze vatora mutambo uyu semimwe yese yavari kutamba.
FC Platinum hapana chinongo chakachinja. Club yakangofanana neRhinos yatatamba nhasi iri makwikwi mamwe chete atiri kutamba. Saka zvatichaitawo musi uyu nezvetwo nePlatinum ndozvicharatidza kuti timu yanga yakaronga zvekuti inge inokunda ndeipi.
Asi nyaya irongotarwa nezvayo ndeyekukundikana kweDynamos kurova Herentals kuti ipinde panyanga. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vaClayton Matisha vanoti murayiridzi wavo Herbert Maruwa anofarira kuziva kuti vatsigiri veDynamos vanoda kufara masvondo ese, saka anofarira kugadzisa kuti chikwata chake chiite izvi.
Tinoita samasupporters, we want my wins, we want my results, saka tinongokurumidzira kuti aite improvement.
Asi mumwe mutsigiri weDimbare vaTedious Bunu vanoti Maruwa anofarira kupiwa nguva yokuvandudza chikwa ichi kuti chikunde mumutambo yese yachinotamba.
Hatatambowa nemajomba akawanda ekuti chingabva tati taakutomudzika baza.
VaTino Tafara avo vanoti vanofarira Dimbare zvekare vachiri nechivimbo kuti Maruwa acha unza mkombe we league mumusha we Dynamos mwaka uno.
Atitombo rasi chanisiru. Atitori po panyanga.
Asi mumusha me Blauwayo Chiefs. Amuna kuchema seziru kuitika mumba me Dynamos. Madzimambo aya. Ave pachinzvimbo chechina nemapoints 15 zvekare zvichitevera mitambo yanhasi uyezve kurova sheshamu kwavaita mune
tinotenda Michael anokuoneka ine mufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemi na Francis Jeremiah.
Soko izika tisenda bakuvi VOA Ndebele.